chiremba vanoshanda pachinoimo medical center Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti kana tsaona yaitika vanhu vanofanirwa kufonera ambulance sezvo dzinenge dzine vanhu vane ruzivo rwekubata vanhu vanenge vatioka mitezo yavo mutsaona.
Hatikurudzire kuti kana paitika accident vanhu vomhanya kutora munhu achikoka uyauya vakumuisa mudzimotikari dzenyu kumhanyana yekuchipatara. Tinoona kuti kazhinji vanhu vanondowedzera mainjuries, especially maneck nemaspinal injuries, anowedzera nenyaya yekutakurwa nevanhu vasina ruzivo rwekutakura vanhu, uye zvakare nemota dzisina kukodzera kunge dzichitakura vanhu vakuvara. Saka tinoingarija kuti fonerai maambulance kazhinji zhinji within 30 minutes to an hour inenge yasvika, and most of the people can be saved. Pane inoti golden hour, within the first hour munhu akaatendwa nemunhu anoziva neruzivo, maambulance technician, machiremba, manesi, kazhinji munhu anopona.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana ambulance isati yasvika vanhu vanofanirwa kusunga patioka gumbo kana ruoko kuitira kuti ropa rakawanda risarasike.
Munhu akanga achikoka gumbo kana achikoka ruoko, pasite of fracture pachikoka gumbo pachikoka ruoko ipapo panobleeda futi zvakanyanya. Saka tinoikareja inonzi splinting, munotsvaga kana mapango kana mapranga kana macardbox chaiwo momaisa paside pagumbo rake paroko side nekuside mosunga kuti risave wabule, risatambe tambe gumbo iroro kana roko iroro. Zvinobatsira kuminimiza bleeding nekurejisa pain, uye zvakare zvinosevha pain. Kana zvaitwa izvozvo, next thing umwe achiita munopanana maroles kana paitika accident kuti uyu ndiari kufonera ambulance, uyu ndiachasopa bleeding, uyu ngatsvage mapango, uyu ngamise motikari pasatsika vamwe vanhu, because panoitika accident panokwanisa pile up yekuti dzimwe mota dzisikuona pane accident dzichaa dzisikotsika. Mwana mhanyanisa matriangle nekudirekta mota kuti dzisasvike zvakare paaccident pai pai.
Chiremba ava vanotiwo kana paine vanhu vanenge vafenda mushure metsaona, vanhu ava vanofanirwa kurariswa nedivi rekuruboshwe kuitira kuti munhu akuvara asadzipwa nemarutsi kana neropa rake.
Asi akangoramba achingoatendwa navanhu asingazivi, mamistakes anowanda. Kana pakaita vanhu vari unconscious, munhu afenda haasi kugona kutaura, anacharigona kuita paaccident asi mungoona kuti ari kufema mupenyu. Anorariswa neyatinoti left lateral position, anorarira kudivi rake relift, oisa ruoko rwake moisa roko rake pasi pemusoro kunge pilo, roko rake rekuleft akatsamira, then gumbo rake rekuleft morisari riri straight, rekuright riri pamusoro perekuleft rakaita kugonya zvishomanana. Zvinobatsira kuti kana akarutsa haaspirati, zvaarutsa hazvipinde mapapu, kana achibleeda ropa rayira haripinde mapapu, because tinoona kuti mwana akawanda anozokuvara kana anozofa nenyaya kuti anenge aspirati, anenge azomedza marutsa varutsa kana kuti ropa rayira azopinda mumapapu rikanovasafoketesa vagofa.
Zvakakosha kuti vatyairi vasamwa doro rakawanisa sezvo zvichikanganisa kufunga nekuona zvakanaka kwemutyairi, izvo zvinozokonzera tsaona mumigwagwa.
Chinoitika munhu akanwa hwahwa asati achaira motikari, ukanwa hwahwa tinoti alcohol is a central nervous system depressant, inotsitsirira your judgment capacity, kuona kwako kufunga kwako kunenge slow noda kwedoro. Saka ukangoona doro hauchafunga zvakanaka, ende mareaction times ako pane maseconds atotarisira kuti ukaona chinhu chikrosa pamberi pako uchidriver within 2 seconds ufana kwatotsika mabreak. But kana uchinge wakadhakwa, time yaunotoroda kutsika mabreak yakawandisa, uye zvokuti kuona kwako muroad kuti uone kujudja kuti mota iri kuya neuko iri kufamba nespeed yakadii iri kure zvakadii zvinenge zvisingaitike zvakanaka, nokuda kwokuti alcohol doro raita impair your judgment. Saka because of that it's easy for you kuva involved in accidents.
Kana munhu achinge achinwa doro, Dr. Chiripanyanga vanoti mutyairi haafanirwe kupfuura mapaindi maviri edoro remubhodhoro kuitira kuti asakonzeresa tsaona mumigwagwa.
Doro tinoti munhu pazuva anofarwa kunwa maximum yatinoti 2 units. 2 units is equivalent to about 2 pints dzedoro kana iri bia emalagai. Kana uchina malaga toti maximum 2 pints per day. Kana iri wine toti 1 glass of wine per day. Kana ari ma strong stuff, ma whisky, ma brandy toti 1 shot per day. And izvi hazvisi cumulative kutoti handina kunwa kubva Monday kusvika Friday, saka ndava kuchibatanidza hwahwa hwangu hwese ndochiunwa musi wani, kwete. Kana ukasanwa nhasi zvemusi uyo zvapera, zvavharana, mangwana unokwanisa kuonawo 2 pints. Hatizoti handina kunwa wiki rese saka ndakuda kunwa crate rese, unokwanisa kuonwa 2 pints per day. kana ukatadza kunwa 2 pints dzako idzodzo mangwana unongona 2 pints saka sadarika 2 pints haumbofa ukadhakwa zvekuita accident.
Dr. Chiripanyanga vanoti kutora zvinodhaka kunogonawo kukonzera kuti mutyairi akotsire ozopepuka atopinda munjodzi.
Kana doro unokwanisa kukotsira uri pasteering. Munakana doro chatino suppressor nervous system inenge iri depressed, which means pfungwa dzako dzichinyatsotora zvakanaka, dzichinyatsoshanda zviri normal. Ukangaona doro unoita central nervous system depression, which means kuti inokwanisa kukonzera kuti urare uri pasteering. Ende ukaita izvozvo hope dzemunhu akatapata sinodziziva kuti haumuke, unotozomuka paitika accident. Onza hapana chandoziva ndakazongoerekana nda kuchipatara. Iri nyaya yedrunken driving.
Chiremba ava vanoti kune vanhu vane dambudziko rekugara vakadhakwa, izvo vanoti chirwere chinofanirwa kurapa.
Tine mamwe macases evanhu vanosvika patini yatinoti alcohol addiction or alcoholism, yekuti munhu achakwanisa kurarama pasina hwahwa. Kana munhu akangasvika panguva iyoyo chatinotanga kuona kazhinji anoda kumwa hwahwa every day. Akasanwa hwahwa kana kaushayiwa anokwanisa kutanga kudedera kuchatoti matremas nekuti hasha dzisingaperi. Kazhinji mukaona munhu akudaro suspectai kuti ane alcohol ane alcoholism. Two, mukaona munhu achitadza kurara akashaya hwahwa usiku harara anotamba nightmares anorota hope dzinotyisa zvisingaiti, zvinoitika zvakare kuvanhu vanenge vane alcoholism. Mukaona munhu asvika papoint iyo zvakureva kuti akuda rubatsiro. Rubatsiro runodiwa paalcoholism, number one iwithdrawal. Munhu anofanira kuitwa kuti asasangane nehwahwa asane hwahwa. Two, anofanira kuitwa counseling. Space now individual counseling, anokanzele vari one, oitwa counseling as a group nehama uyezve nevamwe vaimbona vadoro vakazokwanisa kukunda kana vachiri kumuprocess kuda kukunda kuna hwahwa, poitwa inonzi group counseling, zvinobatsira zvakare. Then kana zvaomesesa tinotora vanhu vanenge vaita alcoholism tomboendesa kurehabilitation, vombovharirwa kana mapsychiatric unit. Fanira kunoku muZimbabwe Harare kune Parare Nyatwa Annex, kugomo futi riko Harare Psychiatric Unit, kumasvingo kune Ngoma Huru, kuBulawayo kune Ngucheni. Kana zvaomesesa zviri nani kuti ndambovharira iko kwemazuva mashoma kana masvondo achirehabilitatwa, kuti paanozobuda imomo anenge apora asisina havi yekuda doro. Ende upenyu hwake huchaafektwa nedoro, bcause mukaona vanhu vanenge vane alcoholism wana vachagona kuenda kubasa, vachagona kuriritira mhuri dzavo, vamarombe vakutotora zvinhu pahambo vachinotengesa kuti pamwe doro, bcause upenyu hwake hwese chaakuraramira chete kuna hwahwa. Mukaona munhu asvika papoint iyoyo anenge akunida rubatsiro.
Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vose vanokwira dzimotikari vanofanira kuzvisunga mabhandi ezvigaro zvemotikari, uye motikari dzacho dzinofanira kunge dziine mvumo yekufamba pamigwagwa. Tsvagurudzo yakaitwa nesangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe inoratidza kuti tsaona zhinji dzinoitika mumigwagwa dzinokonzerwa nevatyairi vanenge vachityora mitemo yemumigwagwa. Gore rakapfuura vanhu 136 vakafa mutsaona dzemumigwagwa muZimbabwe yose, kubva mutsaona chiuru nemazana 4 dzakaitika pakati pa15 2017 na1 ndira 2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.